and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 9 chikunguru July 2021. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine makumi maviri nevapfumbamwe 2029 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mashanu nevatanhatu 2156 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana masere ane makumi mana nezvisere zvine mazana masere nevasere 848,808. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru zvishanu zvine makumi masere nezvina zvine mazana manomwe ane makumi manomwe 584,770. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichinyapararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana manomwe ane makumi matatu nevashanu 735. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu nevana 304 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neMashonaland and West yave nevanhu mazana maviri ane makumi matatu nevasere 238 vakafa. Manicaland ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nemumwe 221 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 62,383. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana masere ane makumi mashanu nevashanu 42,855. Sangano replatform for youth and community development rinoti vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Mukuru wesangano iri vaClaris Maduku vanoti misha mina yakaparadzwa nevashandi vekambani yeGreen Fuel uye zvirimwa zvingangosvika mahekita gumi zvinonzi zvakarimirwa pasi. Ukama hweGreen Fuel nevagari vekuchinyamukwakwa hwagara husina kumira zvakanaka kubva patanga kambani iyi kushandira mudunhu iri. Studio 7 yatadza kubata mutauriri weGreen Fuel amai Nicole Moret sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vange vasati vapindura mubvunzo yedu yatanga vatumira manheru panguva yataenda pamhepo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamadhuku kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi.
Kakava remuganhu kuchinyamukwakwa
rasvika pasi nakumira zvakanaka. Tingati ma security guards e company ye Green Fuel vauya kushinya mukwakwa vakapakatira pfuti pamwe nembwa vachimhanyisa vagari. Nyaya iripo ndekuti vanga vachida kuti paite zvirimwa zvevamwe vagari zvairimirwa pasi. Mapurisa nembwa zvanga zvichita kuchengetedza kuti pasaita kurwisa kwenharaunda, nekuti nyaya yemuganhu iyi yatora nguva ichiitika. Saka kambani iyi yakazvipirawo kurwisana nevagari, kukuvo vagari vakazvipirawo kurwisana nekambani. Saka ranga risiri zuva rakanaka nekuti makwiko aya atora nguva vanhu vachimhanyisana.
Pane zvaparadzwa here mukunetsana ikoko?
Kambani yakwanisa kurimira zvimwe zvirimwa zvevagari pasi nekuputsa dzimwe dzimba dzinoshandiswa nevagari kana vachirima kuminda dzavo. Tingada kuti vazhinji vazive kuti varimi vekushinya mukwakwa vachiri nezvinhu zvavo zvakawanda zvichiri mumunda, zvinosanganisira donje, chibage neuninga unozivikanwa nekuti sesame.
Saka dzimba dzaparadzwa pamwe chete nezvirimwa zvaparadzwa zvingave zvine uwandu hwakadii?
Pari zvino tingati mahectares arimirwa pasi angangosvika kuma 10 hectares. Izvi zvangoita sekuti zvishoma nekuti pari kuita kwekurwisana. Asi iyo kambani ikuda kuramba ichingoenderera mberi pakurimira zvinhu zvevanhu pasi. Tine misha dzinosvika kuma 4 dzevanhu vanga vakavaka kuti vakwanise kunge vachirima kune minda dzavo. Asi tichange tichizokupai zvakanyatsokwana nekuti tichiri kuita assessment sevatungamiriri nekuti kurwisana kuchiri kungoenderera mberi.
Hapana here nzira dzingashandiswa kana kuteverwa kugadzirisa gakava irori?
Pane nzira dzakawanda dzagara dzichiitwa nevagari kuti gakava iri ratora nguva riite gakava rinogadzirisika. Asi chinonesa panyaya yegakava nechekuti zvinofungwa necommunity, zvinofungwa nenharaunda zvagara zvinozivikanwa. Tinongotaura nezvazvo zvimwe zvacho pano pastudio 7 tingati tatove nemakore 10 tichitaura. Asi chinonesa nechekuti vanenge vakamiririra kambani kana kumiririra local authority kana kumiririra hurumende ndo vanenge vachichinja. Titori nevamwe vekuti kana vakauya kunharaunda community vachitaura nevagari vanozviidentifya seGreen Fuel. Asi maakutaura navo bva vati zvatingazvikwanisi kuzviita nekuti tiri vashandi. Pano nepapo vanozodzokazve voti isusu awa tiri local authority. Mobvunzisa kuti mutosvika papo kuti aiwa apa ndichakwani nekuti zvapresident. Pano nepapo vanouya vakamirira president pane pavanoti aiwa hatizvikwanisi. Saka tiri kuona kuti gakava iri richaramba richienda mberi kana rikasagadziriswa. Patasvika apa hapadi kuti kambani iti tinopedzerana vagari vovetiwo tinopedzerana, nekuti tiri munyika ine mitemo, tiri munyika inoshandisa bembero remutemo.
Avo vange vari mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunhare kuChipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti kanzuru yeHarare iri kurasikirwa nemvura yakachena inosvika zvikamu 60% kubva muzana kana kuti 60% nekuda kwepombi dzakaputika, kubiwa uye kusabhadharwa nevari kushandisa mvura iyi. Izvi zvinonzi zvapa kuti vagari vemuguta vanodarika mamiriyoni 2,500,000 vagare vachinetseka kuwana mvura yakakwana yekushandisa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vashumba.
Muongororo yatakaita sesangano reHarare Residents Trust panyaya dzekuwanikwa kwemvura nenyaya dzemasuwereji, pakabuda zvinhu zvakati wandei. Chekutanga, pakaoneka kuti muguta reHarare mune maplans akati wandei, asi zvose zvakabuda mumaplans iwayo ekare, kusanganisira zvakabuda mumaster plan yeHarare Water ya2014, zvizhinji zvacho hazvina kuitwa, hazvina kuitwa implement. Chimwe zvakare chakanyanya kubuda ngechekuti seguta reHarare kune zvinhu zvinogona kutoitwa nekukasika
muunga pamuenzaniso,
zvakafanana nekuvharwa kwemvura inobuda mupombi dzepasi dzinofambisa mvura. Malikages ari kuitika mudistribution network anokwanisa kuitwa priority akaplagwa mvura ikayedzera kusvika kuwagari, ngekuti iko zvino wagari vazhinji havasiri kuwana mvura. Chimwe zvechakabuda mukati meguta ngechekuti paongororo yatakaita pakawe nekubvumirana kuti mukati meguta reHarare kune vanogadzira mutemo atingati mapolicy makers nevanoita mabasa acho kuri kushayikwa hutungamiri.
Muonorerei?
Kuri kushayikwa kuitwa zvisungo zvinoita kuti zvinhu zviitike. Neimwe nzira hakuna ba leadership iri decisive kuti ikwanise kugadzira dambudziko remvura nemasewage. Takaona zvakare kuti kunyangwe tichikwanisa kuimprova mvura nenguva inotevera panodikwa kuti paongororwe kuti maprojekti akaita sana Kunzvi Dam agadzirwe aitwe kuitira kuti mvura igone kuwanikwa yakati wandei kuti igokwanise kusvikawo kumaeastern suburbs emuguta reHarare, ngekuti mvura yekuKunzvi Dam haina kuwanda.
Ingave yakawanda zvakadii?
Inotarisirwa kuti inogona kuve 250 megaliters. Iro guta reHarare tichiwerenga mumagwaro ekanzuru zvakabuda kuti pazuva rega rega tinoda 800 megaliters. Asi zviwakwa zvesito farare zvemoton Jeffrey neprince Edward zvinongokwanisa chete kuti nyangwe dei zvikashanda 800%, zvinosvika pa 714 megaliters per day. Izvi zvinoita kuti pawe nekusarira imwe ingangosvike ku 90 megaliters isina kuwanikwa mvura. Saka Kunzvi Dam ikawakwa zvichawandudza kuwanikwawo kwemvura zvichibatsiridzana neLake Chiwero.
Mukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme.
Nyaya yekurasika kwemvura muHarare inyaya yatiri kutarisa mazuva ano. Iko zvino tiri kuisa mamita munzvimbo dzakawanda. Takatoisa mamita kuSunningdale, takaisa mamita kuGlenview, takaisa mamita kumabvuku Tafara, tiri kuisa mamita kwakawanda kuti mumvura isange ichirasika. KuAshdown Park tiri kuisa mamita futi kuita kuti vanhu vasabe mvura uye vanhu vange vachibhadhara mvura inoenderana nemashandisiro avanenge vaita.
Sei zvinhu izvozvo zvaakuitwa nguva ino?
Mamita mazhinji anga akafa asingashandi, uyezve kwese kune pombi dzakaputika tiri kugadzirisa kuti mvura isarambe ichirasika. Mashoko avari kutaura aya mashoko einformation yatakatovapa tichivaratidza kuti sei tiri kuita zvatiri kuita, izvi zvichibudikidza nekuti tiri kurasikirwa nemvura yakati wandei.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakambo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vari mujeri reEast Court mudunhu reKwaZulu Natal zvichitevera kuzvipira kwavakaita kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Panga paine kutyira kuti muSouth Africa munogona kuita mhirizhonga kana vaZuma vakakandwa mujeri. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vati mamiriro ezvinhu pari zvino munyaya iyi ave kuratidza kuti asvika kumakata.
Mutongo unoratidza kuti nyaya dzave kumakata nekuti vaZuma vainge varamba kumira pamberi peinonzi Zondo Commission yanga ichiongorora nyaya dzehuori muSouth Africa. Zvichaitika iko zvino zvichataridza kuti masangano nematare eSouth Africa akasimba zvakadii, nekuti zvinogona kusimudza mere mere nezveweja nekuti vazuma munhu anga ari zvakare ari mune zvematongerwo enyika.
Muzvinafundo paNorthwest University vaCosta Office vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwavazuma kungangokonzeresa mhirizhonga munyika.
Ndoona sokuti panokwanisa kuitika mhirizhonga nekuti takaona masupporters avazuma achienda kumba kwavo vachiridza pfuti vari muzimotikari vachida kutaridza kuti vanotsigira vazuma uye vakagadzirira kuita zvose zvavanokwanisa kuita kuti vazuma vasaenda kujere.
Asi kunyange hazvo ruzhinji ruchityira mhirizhonga vahofisi vanoti havaoni paine kudekwa kweropa.
Pangangoitika hapo mhirizhonga mbichana, asi hurumende yemuno ndinoona ichikwanisa kugadzirisa nyaya iyoyo sezvatinoziva kuti vaRamaphosa vanosikanwa nenyaya yekugona kutaurirana sezvavakaita muma1990s nyika ino chizosvika pakuwana kuzvitonga kuzere.
Mumwe mudzidzisi paCape Town University Dr. Blessing Makwembane vati South Africa ine bumbiro mtemo inokwanisa kugadzirisa zvino kana pakaitika makakatanwa.
Vazuma chero vane mapoka anovatsigira, mapoka aya asina kusimba nenyaya yekuti havasiri mutungamiri wenyika kana kuti vachiri nemukana wekudzoka pachigaro. I think mapurisa, not even masoja, achakwanisa kugadzirisa any disturbances dzinenge dzaitika.
Vamavhinga havati kukandwa mujeri kwavazuma chidzidzo kuvatungamiriri vemuZimbabwe.
Zvaitika kuSouth Africa kuna vazuma chidzidzo chikuru kuZimbabwe kuremekedza matare, kutamba nyaya dzezvehuori, kupedza huori nenzira yekuti zvematongerwo enyika hazvipindiri nekuti matare anofanira kuti amire ega.
Imwewo nhengo yeMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vati South Africa yaratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo.
Unoratidza kuti hakuna mombe inonzi haisungwe kana kuti haikamiwe, hakuna mhuka yakakosha kupfuura imwe, mhuka dzese dzakangofanana. Zvinoratidza kuti matare edzimhosva emuSouth Africa akazvimirira oga, haana kumbunyikidzwa sezvatinoona kunyika yevamunangagwa.
Vazuma vapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiriri weSouth Africa kubva pakawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Mubatanidzwa wemasangano emakereke kuChamembe kweAfrica, weFellowship of Christian Councils of Southern Africa, wakanyorera tsamba kusangano reSouthern African Development Community, SADC, uchikurudzira kuti SADC ikasire kutora matano nekugadzirisa matambudziko akasimudzwa nevana vemuEswatini zvichitevera kusagadzikana kuri munyika iyi. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti makereke emuEswatini ari kukumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa umo ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanhu veEswatini vanodawo kuti vabvumidzwe kusarudza vatungamiri vavanoda sezvinoitawo dzimwe nyika dziri muSADC.
Ari muSouthern Africa region, imwe yama members edu iChristian Council yekuSwaziland, inovando inotibatsira kuti tinzwisise kuti situation yekuEswatini yakamira sei. Saka kubva pane zvose zvanga zvichitika mavhiki apfuura aya, vakakumbira kuti vangafadza zvikuru vakawana rutsigiro kubva kumakereke ari muregion kuvabatsira kupfuudzira mberi zvichemo zvavanazvo. Saka ndo kunyora kwatakazoita gwaro rakaenda kuna Dr. Tax kuSADC tichitaura zvataionawo nezve zvatainzwa hama dzedu dzekuEswatini dzichitaura.
Zvii zvavari kuchema nazvo zvavari kuti matambudziko avainawo mutsamba imomo?
Panga pane zvichemo zvaiva zvapiwa kuhurumende kubudikidza nemapetitions anga aisiwa kumadunhu. Chiri kukumbirwa nemakereke kuSwaziland chekutanga nechekuti vanokumbira kuti masoja abviswe mumigwagwa mavari kubata vanhu zvisina kufanira, mavari kushandisa masimba akanyanyisa. Vari kuti vari kukumbira kuti mapurisa adzoke aite basa rawo, masoja adzokere kwavanofanira kunge vari. Kukamba dzavo chepiri inyaya yekuti vari kuti zvichemo zvaanda zvichitaugwa nevanhu kumatunhu avo hazvisati zvagadzigwa, zvekuti vanodawo kunge vachisarudza vatungamiri vavo sezvinongoita dzimwe nyika dzemusadhaki. Uyezve vanoda kuti utongi hweumambo huonekwe kuti hungazvidzana sei neutongi hwemazuva ano hwejekerere hwedhemokirasi.
Munofunga kuti tsamba iyoyo yamakatumira kusadhiki inobatsira sei kugadzirisa matambudziko ari mueswatini?
Chinotsvakwa ndechekuti tipfuudzire mberi mazwi evanhu vokueswatini zvavanoshuva nezvichemo zvavo, nokuti sadhaki ine jana rekuti izvichenure panyaya iyi kuti ivo vakaita basa ravanofanira kuita. Tinofunga kuti sadhaki inofanira kuti iratidze kuti zviri kuitika kueswatini hazvifambirani nesingwisingwi yesadhaki yekuti ive nzvimbo inobudirira nerugare uyezve vanhu vachibatiwa nenzira yakafanira.
Mati manzwa here kubva kusadhiki pamusoro petsamba yenyuwe?
Hongu vatipindura tsamba iyoyo vachitiudza kuti vaigamuchira, uyezve vachitizivisawo kuti chimwe chezvinhu tanga takanyora mutsamba muchikuatendewa.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vakambovekomanda weZipra vaAbraham Dumezweni Nkiwani varemekedzwa neugamba hwenyika. VaNkiwani vanonzi vange vari umwe wevanhu vatatu vekutanga kupinza zvombo zvehondo yerusununguko munyika muna 1962. Vakashaya mushure mokurwara negomarara vave nemakore makumi mapfumbamwe nematatu 93. Bazi rinoona nezvemajeri muSouth Africa Recorrectional Services Department rayambira veruzhinji kuti vasatumirana mifananidzo yevaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitambirwa nevakuru vejeri reEast Court, vachiti mifananidzo iyi yakaita zvokubiwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndadiko pastudio apo ndinonzi Gwerazi Mamondoro tatambura zanukuyevi atinzwisa vari kutishungurudza kozinezve kunzi zvibage kujembi munhuva mushanga aendese masaga mairi ndokuti awane fetiraiza. Tanzwa tatambura, tibatsireiwo kana kuina anotibatsira ngavapindire tayaura muZimbabwe.
Magadiko Studio 7, ndini wenyu the great Pasho. Ndine chiitiko mhani chandoda kutaura nhasi chandoona chiri kutitadzisa kwekukunda kuenda kumberi chetribalism. Ndoona chinimwe chiri kutitadzisa kufamba zvakanaka, especially makuseni panews dzemakuseni apa padzechindebele apa. Ndoona kuti hapana zuva rikumwe kana rwandi rojambika pasina kutaurwa zvemashona. Mandebele nyaya dzacho unotoona kuti kana ZANU-PF yacho tinoikunda sei pakadai ipapa. Ndione neimwe nyaya yekusa batana chaiko chaiko muZimbabwe. Mapati hobho hobho akadai kuwanda kwemapati tingaikunda sei ZANU-PF? Aiwa, mhuri yeZimbabwe iri kutambura, iri kutambura. Dai tangokwanisa kuti tangoitawo pati imwe tabvisa ZANU-PF tozosara torwawo tega zviri nani. Ya bodzimwe nyaya zvanyanyisa. Aiwa, ZANU vanenge vachitofara kana zvinhu zvakamira mamiri azvinenge zvichingoitika seizvozvizvi.
Manheru manheru akanaka mhuri yeZimbabwe nemuStudio 7. Ini ndinobatikana chaizvo nezvinoitwa navanhu vekumaruwa kunyanyanyai kuna naBoira. Vanhu ava handifungi kuti pfungwa dzavo dzakanyasa kuiti hwerwero, bhikozi izvozvizvi vanongotanga kutambura achitambudzika maJMB aya haatombosvikiko. Asi kana tauda unosvika mumaelection kuti tivhote kudai, vanobva vapuwa matisheti asina kana nebasa rese. Haunzi chikafu, haunzi mari, anotokupa imwe nhamo pamusoro penhamo. Asi kana takuvhota kudai unonzwa kuti pachikomopo pachikomopo,
Toda tu anu akaita se MDC yavoga. Vakwanisa kumbonyasa kutsanangurira anhu vekumusha uko kumaruwa kumareserva kuti chii inonzi purezidhendi wakamira sei wanzwisisi kwete kungoramba nekuti pachikomopo nhamo yacho arowa 5 years dzapera achingorwa nenhamo saka the president of the people yakakwanisa kumboita marara achibatsira anhu vekumaruwa kuti vaafunge vaone zviri kuenda nyika
Pastudio apu, magadi mese, ndoku kwa zane mfaro, ndoku dai mese, tena nena uze muno tipa, ze chokwadi. Diri kuti inini masoko angu, inini panesi zinitika muzimbabwe, zese, zakanaka, zakaipa, zakaita sei. Aparache ndino ya nyo kushora, zangu, but, urumende iripo, iye zano PFE. Urumende da yange ingwe yaza. Yezo mandoku pamande, sinzi mao veti esa haya, nachi mbukidu wese wa itambura kupakare kwese. Waita zoku wape marisi, wato uchu wapa nasa jimara TGS, futu jimara zanchu. Yo wano jikema yusa, wano teke zene zwane ma US dollar, mishitenge sene marino shanda. Wati wando kupe jimara TGS, wano wakaru gure mchungunguko, asono unakire yo mao veta chwechinya sapote zano PFO yache, nima soja wa jimirene wana oka. Ameno, saka fanana, zano PFO, eme sene munanga guangazi, pajituru. Ni kabri yake pamopinda ocha misa kulusho
magadi iko vashamarari ve studio 7 nyika yese ndoda kungotaurawo mairano nezve Zimbabwe mukatora $50 yakabuda nezuro iyi mugotora $20 mugo isa $10 mugo isa $5 mugo isa $2 mari dzodzo dziri dzema notes kudaro dzema paper adzikwani kana chingwa nawani adzikutombokwani one loaf of bread zvinenge zvichirevei kuriga my elections kuri easy asi kuriga economy hamanyepo chaiyo Zimbabwe inoda munhu akafanana na Nelson Chamisa kunge sa Nelson Chamisa panyanga munoona zvinhu zvichifamba zvakanaka zvese vanhu veZimbabwe vatambura zvakuda mutungamiriri wechidiki Nelson Chamisa
Masikati, pa Studio 7 apo makadiko vanamukomata nunoka nevamwe vose vashamarire ve Studio 7 nevatsigiri ve Studio 7 vateri ve Studio 7 ndokwazai mose unoti James Chigona kubva kugokwe veduwei nichichemo changu nechekotoni kotoni yatakarima takangounganidza mabheru pamakambani hatina kana mari atati tapuwa kana zvisende zvazvo tongofa nenzara izvezvi kotoni tinayo hatina kana mari yekuti gode kutengavo chero shuga kana kutengavo hako chero flawa yekuti dlevo pamba asi takarima veduwe zvinonyadzisa kuti uti ndiri murimi wekotoni vakaitawo madhiri avo vakarima mbanje vadori nani izvezvi vari kudla mari yavo yakanaka yembanje zvino uno gokwe taafa nenzara veduwe chibage chiripo chakanaka chaizvo kotoni takarimavo tikaita gohori nani asi hapana kwatiri kutengesa kotoni yachona ndisiyevo chichemo ichi kuhurumende veduwe ndoda kukwazisa zvekare vana vese venew paradise vanopinda sangano renew paradise pamutiputema apo masakadza nekuzhombe vese ndinokwazisai mbira jesu kristu chiti aleluya
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti nyika yavo haichakwanisi kuramba ichirwa hondo muafghanistan vachiti america yakabudirira muzvinangwa zvayakange ichida munyika iyi zvinosanganisa kudzinga kubva munyika iyi varwi vanopfurikidza mwero vealqaeda uye kutsvaga nekubata osama bin laden vabiden vanoti hurumende yeafghanistan nemauto ayo vanofanirwa kuchichengetedza nyika yavo pachavo vanoti mauto ose eamerica achange abuda muafghanistan musi wa 31 nyamavhuvhu august gore rino vachiti kubuda kwemauto eamerica kubva muafghanistan kuri kufamba zvakanaka uye kuri kuitwa zvishoma zvishoma nenzira inochengetedza upenyu hwemauto vabiden vanoti america haina kupinda muafghanistan nechinangwa chekuvaka nyika iyi vachiti ikodzero dzevanhu venyika iyi kusarudza ramangwana ravo uye kusarudza gwara ravanoda kuti nyika yavo itore America yakapinda muAfghanistan muna 2001 zvinoreva kuti yange yave nemakore makumi maviri ichirwa hondo muAfghanistan. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vekuchinyamukwakwa mudunhu reChipinge South nezuro vakarwisana nevashandi vekambani yeGreen Fuel vachirwira muganhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.